zose batore patriotic Zimbabweans tinoona chiri chinhu chakanaka ichocho kudai chiri zvinhu zvinenge zvichiitika muZimbabwe but hationi zvedu ivo vashava nehurumende yavo very serious about that because tinoona kuti maZimbabweans nguva zhinji vane maforeign current remittances vanoita kuZimbabwe vachiita develop vamwe wacho vachidevelopa kumisha dzavo and so on zvichisimudzira upfumi hwenyika nemagariro but tinoonawo zvakare kuti pane mikana yakaita sekuvhota yevanorambidzwa ivo zvakare vana vezimbabweo saka tikuti hatikwanisi kuti titi vari siriasi uku vachida mari yemadiaspora uku vachivanyima kodzero dzokuvhota ndipo chete petinopokana navo ivo vashava nehurumende yavo tikuti kana vari siriasi maZimbabweans ari kunze vanofanira kubvumidzwa kuvhota.
Pane chamungatichitsva here chauyiswa navashava pamashoko awa? Tichiona kuti makurukota akamboya pamberi pavo vaingotaura zvimwe chete zvekuti vari kuda kudyidzana nevana vezimbabwe vari kunze kwenyika.
Hatisi kuona pane chitsva chiripo apo. Ndikuona vedu vari vanhu vari kuedza kutsvaga uta nemugate kufungidzira kuti vangaita vangazwikawo kune dzimwe nyika vachingotaura kuti taakuita engage vana vedu vari kunze but isu semazimbabweans vari muno nevari kunze tinoziva kuti they are not serious vari kuedza kuvhare vanhu vari kuvhare nyika dzese kuti vafungidzira kuti pane zvavari kuita but toziva kuti hapana zvavari kuita because vana vedu vari kunze hawani havabvumiswi kuvhota kechipiri vanostruggle kuti vawanire vana vavo mapassports enyika yavo chaiye Zimbabwe saka zvinhu zvakatoomere maZimbabweans ari kunze kwenyika saka hapana chitsva chiri papo chekuti pane zvitsva zviri kuitika hapana zvachose.
Panyaya yekuvhota vamuchauraya hurumende yagara ichitaura kuti hapana munhu anorambidzwa kuvhota vanhu vakasununguka kungodzokera kuZimbabwe vachivhota munguva yesarudzo kusvika zvinhu zvazonaka kuti Zimbabwe yakwanisa kuwana mari dzokuti vange vachiita kuti vanhu vavhote vari kwavari zvii zvamungataura?
Panyaya iyoyo tiri kuona kuti vari kupa vachitorera because kana munhu achiti ari kunze kwenyika hati vanobvumiswa kuuya kundovhota vanhu vechiti touya kuno kuZimbabwe kuti varejestra kuvhota pamwe pacho vanosungwa pamwe pacho kosti yekuuya kuZimbabwe kunoko zvinoramba toziva kuti nyika zhinji munhu unokwanisa kuapply kuvhota uri kunze kwenyika yekusitruti vana vezimbabwe ngavapuwe mukana iwowo kuti vanokwanise kurejista vari kunze kwenyika vachikwanisa futi kuita mamailing votes takawana musarudzo dzakabva kuendikwe kuamerica izvozvizvi kumazuva ecovid-19 a vanhu vaivhota vari kune nzvimbo dzakasiyana siyana vachishandisa maonline systems tekuti zimbabwe iyo itori neministry yeict vanozvitadza weri kuti zvikwanise kuitika izvozvo kurerutsira vana vezimbabwe the way yevanotumidzira ndiyo mari kuzimbabwe kuno vanoshandisa online methods ngavangopuwa mukana iwo woita online voter registration and voting itself.